Musangano uyu waitirwa kumahofisi eZimbabwe Electricity Transmission and Distribution Company ZETDC vagari vachiratidza kusafara zvikuru nekushaikwa kwemagetsi. Mumwe wevamiriri vesangano reHarare Residence Trust, amai Regina Kwakure, vati kudzimwa kwemagetsi kwanyanyisa muHarare zvokuti zvave kuremera vagari avo vanozoguma vanotenga parafini yekushandisa, izvo vati zvine njodzi.
Tikatarisa kunyanya nguyu nzvimbo yakaita sehappyfield on daily basis, hatizoti zvanesa here kuti chii chiri kunyanyonesa, chii chiri kunyanyoafekta matables edu ezesa kuti arubva angoputika akuremerwa here, chii chatiri kurwocha semaresidensi kuti magebhosi iwaya asaita sei asanyanyoremerwa, asangonzi nhasi magetsi aenda, mangwana magetsi aenda, zviri kunyanya kutiremera sevagari. Tinozopedzisira tazoto nda kunotenga gasi, tazoenda kunotengawo maparafina aya asinohutano kuti pakumashandisa anoitisa njodzi kazhinji panika zvakaita separafini.
Mukuru wezetdc vamilton munoda wafa vabvuma kuti ichokwadi kuti magetsi ari kunyanya kuenda nekuda kwekuti mvura iri kunyanya kunaya, izvo zvinokonzera kudzimwa kwemagetsi sezvo tambo dziri kupindwa nemvura. Vativo dzimwe nguva miti minyoro iri kugumana netambo dzemagetsi, izvo zviri kukonzera kuti magetsi aya aputike obva adzima munzvimbo dzinenge dzichifanirwa kusvitswa magetsi netambo inenge yaputika.
Mafosi ekumabvukuta mabvukutafara Hatfield yemacables kuti wai achingoti kukaita makore obva adzima majeti, wai achingoya overload here, haadi anongoda zuva chete here, chii chiri kuitika? Ngatitangei chitu, it's true kuti magetsi edu ari kudzima zvakanyanyisisa netambo. Tambo idzi dzimwe dzacho dzati garei dzakagadzi, kana tikatora kuri kumabhuku munozova tambo dzizaini dzakaitwa kudhara ma1970 1960 something, and aitwa madesigns kana anonzi colonial designs, yekunzi munhu mutema anga asina stopu aingoema light state. Saka izvozvo toda kuti tizvigadzire kuitira kuti tambo idzodzo dzikwanise kutakura magetsi anokwandirana nenharaunda, zvinhu zvichinyatsomiripita zvakanaka. Kuna natizhange kuya maiona vanhu vaiti pachibhokisi chimwe chete paizavwa vanhu vakawanda, zvichingonzi malaiti munhu anongoona raiti rimwe chete. Kwaitove nedzimwe nzvimbo even kuna naHighfields kwaizi kucherima bhodza aiwa kwamukwiswe magetsi anga ari mudzanyidzi anga ariko nguva iyoyo. Zvino zvinhu zvatoda kuti tikorekee izvozvo.
Mumwe mudzimai wechikuru asina kuda kudomwa nezita rake anoti kune madzimai maviri akashaya kuHighfield nekuda kwekuti mishonga yavo yechirwere cheshuga inofanirwa kugara mufiriji, asi vakazoshandisa mishonga iyi kwapfuura mazuva maviri zvikavhiringidza utano hwavo.
Kuna namangwende, kuna namadzimai akashaya nepamusana pekuti havana pekuisira mishonga yavo. Vana mai ava vakashaya pekuti vaise mishonga yavo, vakanotora mishonga iyi after 2 days. Vairi vakashaya pari zvino takatonova kodzi hakuna.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vaudza musangano uyu kuti imwe nyaya iri kusvika kumahofisi avo ndeyemarodza ari kunyunyuta nekubhadhariswa mari yemagetsi yakawandisa nevaridzi vedzimba. Mumwe manija wezetdc vaRafael Mashu vayambira veruzhinji kuti vasabe midziyo inoshandiswa nekambani yemagetsi iyi sezvo kuita izvi zvichizosiya munhu akandwa mujeri kwemakore anodarika 10. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Kirimudzamiri.